Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshelela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 11 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Gandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nemapato ezvematongerwo enyika voita muonero wakasiyana pamusoro perwendo romutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avaenda kuMozambique nhasi mushure mekukokwa nemumwe wavo waPhilippe Nyusi. Sangano revarairidziri Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinokwira kudare High Court richipikisa danho rebazi redzidzo yepasi rekumbomisa basa varairidzi vanonzi havasi kuenda kumabasa. Mapato ezvematongerwo enyika otarisirwa kuparira urongwa hwekutsvaga rutsigiro mangwana pamberi pesarudzo dzemabielections dziri kuitwa muna Kurume. Zvikwata zvenhabvu muZimbabwe zvichambomira kwenguva yakatirebei kuti zvishandise nhandare yeRufaro Stadium zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nemapato ezvematongerwo enyika voita muonero wakasiyana pamusoro perwendo romutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaenda kuMozambique nhasi mushure mekukokwa nemumwe wavo waPhilippe Nyusi. Vaviri ava vataura nyaya dzakawanda dzinosanganisira kudyidzana pakati penyika mbiri idzi pamwe nenyaya dzekugadzikana nerunyararo munyika yeMozambique. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pataenda pamhepo tange tisataziva kuti musangano wafamba sei, asi imwe nyaya huru yange yakatarisirwa kutaurwa nezvayo inyaya yekusagadzikana kwakaita muMozambique kudunhu reCabo Delgado pamwe nenyaya yerunyararo mudunhu reSeresadec. Bato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change rinoti nemamiriro akaita zvinhu munyika, misangano yakaita sewanhasi yaifanira kuitwa pamadandemutande. Mutevedzeri wemutauri webato iri vaGift Ostalos Siziva vaudza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika haafaniri kushandisa mari achienda kumisangano inogona kuitwa pamadande mutande.
Mazuva ano kune internet, kune technology advancement yekuti mameetings anogona kuita mabilateral meetings and diplomatic meetings anogona kuitwa via the internet. Kuti tiite save, kuti tiite kuti we prioritize nyanze healthcare, we prioritize nyamasara dzevashandi.
Vaenderera mberi vachiti matambudziko ari munyika akaita sekugona kurikita upfumi, kuparara kwezvipatara, kuramwa mabasa kwevarairidzi pamwe nezvimwe kunogona kukonzera kusagadzikana munyika. Vasiziva vati pachinambo chekuti vaMnangagwa vaende kunogadzirisa matambudziko edzimwe nyika ivo ndivo vanotoda kubatsirwa.
Mnangagwa haagoni kuenda kuMozambique kunogadzisa nyaya yekuti kuve nerunyararo kuMozambique, asati agadzirisa nyaya yemudzara munyika muno, asati agadzira nyaya yemhirizhonga, nyaya yekupiwa kuri kuitwa upfumi nevanhu vari muzano, nyaya iri kupirwa kwemaelections munyika muno yakonzeresa kusawirirana.
Izvi zvatsigirwa navaCedric Muradzikwa avo vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira. VaMuradzikwa vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti Sahwira agadzirise mhirizhonga mumusha wemuvakidzani wake vachiti zvinonakidza kuita chete kana iye akachena.
Sahwira zvaangagoni kunogadzira musha umwe Sahwira kana mumba make zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Tinoona izvezvi maticha muZimbabwe hamusi kudzidzwa, maticha ari pastrike, munyika mune nzara, takatarisana nemaelections kuri kuitika mhirizhonga. Zvinofanira kuti vaMnangagwa semukuru wenyika vanotifanira kuti vatange vagadzirisa zvinhu zvakafanana naizvozvo. Saka baba havangagoni zvekuenda kuno eredza hove vachisiya imba yechibvira.
Asi mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaGiles Musekwa Awa vakamboshanda muchiuto vaudza Studio 7 kuti rwendo rwavamunangagwa kuMozambique rwakakosha zvikuru nekuti vari kurwisa Mozambique vanogona kupinda mune dzimwe nyika muSADC.
Rwendo urwu rwakakosha nepamusana pekuti runyararo muMozambique runotaurawo runyararo muZimbabwe. Munoziva kakuti hondo iri muMozambique dokumenzo rawo nderekuti kana tikanga tapedza neMozambique wachaona zvimwe zvinhu zvavanoda kuti tiri manekdos. Saka kana mukanga muri wavavidzani zvatakaita neMozambique tinoda kutiza mvura yembambara ichiri kure.
Vamusekwa vatiwo zvakaitwa neAfrican Union zvekupinza Zimbabwe mukanzuro yavo inoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu yeSecurity Council vachiti vanovimba kuti izvi zvichabatsira mauto enyika kuti asambunyikidze vanhu sezvaari kuita pari zvino. Hatina kukwanisa kubata mutauro weZANU-PF vaChris Mutsvangwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vakaudza vatori venhau nemusi wechitatu kuti kudomwa kweZimbabwe kuve nhengo yeAfrican Union Security Council kunoratidza kuti Africa ine chivimbo chekuti Zimbabwe inogona basa rekuchengetedza runyararo.
And the fact that Zimbabwe is going back speaks volumes about the trust and confidence which Africa is placing on the Second Republic.
Izvi zvatsinirwa nemurayiridzi weGreat Zimbabwe University vaJoe Mukusha avaudza Studio 7 kuti vamunangagwa pachavo munhane unyanzvi munyaya dzekuchengetedza runyararo kubva kare, vachiti ndosaka vanyusi vavakoka kuti vazopangwa mazano. Nyika dzemuSADC kusanganisira Zimbabwe dzakatumira mauto kuMozambique kuti andobatsira nyika iyi kurwisa vanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti R2s ratuma magweta aro ari pasi peZimbabwe Human Rights NGO Forum kuti akwire kudare High Court achipikisa danho rakatorwa negurukota rezvedzidzo yepasi rekumbomisa basa varayiridzi vanonzi vari kurangwa mabasa. Sangano iri riri kukurudzirawo varayiridzi kuti varambe vakashinga richiti kudzoserwa kwemihoro yemadhora mazana mashanu nemakumi mana emari yekuAmerica kana kuti US$540 yavaitambira muna gumi guru 2018 ndiko chete kuchaita kuti varayiridzi vadzokere kumabasa. Bazi redzidzo yepasi rakazivisa nezuro kuti varayiridzi vose vasati vadzokera kumabasa kubva pakavhurwa zvikoro nemuvhuro svondo rino vachambomiswa mabasa kwemwedzi mitatu vasingapiwe mihoro. Asi gweta rine mukurumbira vari mudzidzisi wezvemitemo paUniversity of Zimbabwe vachitungamira bato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti bazi redzidzo yepasi harina masimba ekumbomisa varayiridzi mabasa sezvo vasina kupinzwa mabasa nebazi iri asi kuti vari pasi pePublic Service Commission. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvinafundo Maduku panyaya iyi.
Pamutemo zvakajeka kuti varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende havasi vashandi vemaminista kana vapresident. Bato rine bato rehurumende restate rinonzi Public Service Commission. Public Service Commission chitori chinhu chakazvimirira chakamirira state. Nekuti chinonzi state tichiti Zimbabwe hatirevi hurumende, hatirevi parliament, hatirevi makosi. Inozi Zimbabwe chitori chinhu chiri pamusoro pedu tese. Kuna president uku, kuna maministers, kuna parliament, tese tiri muZimbabwe. Saka zvitaura kuti vanhu vanenge vari government kana vari muminista vane simba rekuita chero zvavangoda kuita. Aiwa, minista ari pasi pomutemo. Saka vashandi vehurumende havasi vashandi vehurumende iri ipopo nguva iyoyo. Vanenge vachishanda vari pasi pemutemo wekuti tine Public Service Commission ndiyo ine simba rekuvatora mabasa. Ndo zvine simba rekuvati aiwa mabasa apera. Ndo rine simba rekuvaranga kana paine zvavanenge vakanganisa yatinoti discipline yayo. Saka nyaya yekuti tambokumisa basa kumwedzi mitatu haisi chinhu chingaitwa naminista.
Zvinhu zvatinamboitika here Profesa Maduku kuti gurukota rinodzinga vashandi mabasa?
Hazvisati zvamboitwawo kubva pazvakatanga. Zvakamboitwa nana Dr. Edison Zobwe rimwe gore kare kareko. But zvaitoitwa zvikaenda kumatare edzimhosva zvikabuda pachena kuti aiwa hurumende haikwanisi kudaro. Nyange kudai minista aizi ari kuda kutaura zvinhu akamirira Public Service Commission haatendedzwi kuti amirire Public Service Commission. uye Public Service Commission haitendezi kusira basa rayo kuna minister kana kune gurukota rehurumende.
Saka varairidzi vanokwanisa here kusateerera zvataurwa negurukota izvi?
Panyaya yekuti varairidzi vanokwanisa kudifa here kana kusaita zvataurwa naminister. Haitombosimuki varairidzi, hapana zvavanofanira kutomboteerera nekuti hapana zvaitwa. Tinotaura pamutemo, mutemo hauoni zvakaitwa naminister chechinhu chakaitika. Mutemo unoti hapana chakaitika. Tinoshandisa izwi rechiloya rinonzi null and void. Zvichitaura kuti hapana zviripo. Saka minisita akangotaurawo hake, saka izvezvi zvakuna munhu anofanira kuti ndakanzi usaenda kubasa.
Saka varairidzi vanokwanisa here kuendawo kumatare vachipikisa danho rairo gurukota kana kuendesa gurukota iri kumatare edzimhosva?
Zvekuenda kumatare vanokwanisa kuenda kumatare. Nyangwe tanga tati hapana chinonzi masemutemo pane zvakaitika. Munhu anenge achitida kuti pamwe zvinyatsojeka kuti hapana zvakaitika anokwanisa kuenda kumutemo. Onopuwa oda court inotaridza kuti hapana zvakaitika. Izvi zvinokurudzirwa hazvo kazhinji kuti zvijeke, kwete hako kuti munhu akagara kumba kwake ongoti aiwa hapana zviripo, zviri null and void. Although zvichishanda izvozvo, chinonyanya kukurudzirwa ndechekuti ukaona kuti pamwe unoda kuti zvijeke zvisazoita doubt mumusoro yevanhu kuti chii chiripo.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vari mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Love More Maduku. Vari parunare muHarare neStudio 7. Mapato ezvematengerwo enyika makuru anoti ZANU-PF, MDCT, inotungamirwa nava Douglas Monzora pamwe neCitizens Coalition for Change, ari kutarisirwa mangwana kuparura urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabi-election dziri kuitwa musi wa26 Kurume unove mwedzi unouya. Bato rezanu-PF riri kuita musangano waro kuEpworth, uko mutungamiri waro vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura kuvatsigiri vavo. Bato iri rinonzi richatorawo mukana uyu kupa matitle deeds kuvagari vedzimwe nzvimbo muHarare. Danho rinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika rakanangana nekutenga mavoting. Ukuwo mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kutarisirwawo kuparura urongwa hwavo mangwana akare kuulawayo. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vari kutarisirwawo kuparura urongwa hwekutsvagira nhengo dzavo rutsigiro dziri kupinda musarudzo dziri pasi peMDC Alliance kumusangano uchaitwa nebato ravo mumusha weHighfields muHarare mangwana akare. National Blood Services Zimbabwe iri kukurudzira veruzhinji kuti vape ropa remhando yeBlood Group O, iro vanoti rave shoma mudura reropa. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 vanoona nezvekuunganidzwa kweropa kuNational Blood Services Zimbabwe vatichaona saira, vati munyika vanhu zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana vane ropa remhando yeGroup O, zvichireva kuti ndiro ropa rinodiwa zvakanyanya kuzvipatara.
Pamagrupu emaropa tine magrupu 4, Blood Group A, B, A, B, N, O. Pa Blood Group O takaona kuti muZimbabwe 52% yevanhu vari muZimbabwe Blood Group O. Zvakureva izvo kuti even kumapatients dari muchipatara vanenge vari almost 60% yemapatients ari kuda Blood Group O. Ngatimboti patient anoda 3 units. Zvinoreva izvo kuti patient iri 1 ndaona kuti atanodhonda ropa. Nenguva yekuti COVID yakambovhara zvikoro, COVID yakambovhara makambani, gore richangotanga kudai tinomboita matambudziko kuti tivane vanhu pavanenge vakaungana.
Vati kuti vanzi vane ropa rakakwana vanenge vachida ropa remazuva mashanu, asi vati pari zvino ropa remhando iyi riri kushandiswa rese rinenge rawanikwa richibva rangopera pasina rinozoiswa mudura. Vasaira vakurudzirawo veruzhinji kuti vabatsirewo nemhando yeBlood Group O iyi sezvo ropa iri richinyanyodiwa zvakanyanya. Vatiwo kupa ropa kunochengetedza upenyu hweavo vanenge vachida ropa iri.
Ropa chinhu chinoraramisa upenyu, zvikuru nguva inoyo yatinoti mwedzi waFebruary, unoti mwedzi werudo. Saka kucharidza rudo kumunhu unenge wamupa ropa kuti ararame. Munhu anorarama anoda ropa anenge akuvara mutsaona dzemugwagwa, kana kuti madzimai akazvitakura anenge vaita complications panguva yavanenge vachida kubatsirwa. Saka katinoti kana tichiti ropa redu rakatikwanira, tenge tichiona kuti tine 5-day supply, tingapa mienzano dzokuti sekuHarare tichida maO anokwana kuita 83, maO positive, maO negative anokwana kuita 8. Saka kana tichiti 5-day supply, tiri kuva kuti 8, 83 by 5 tested almost 400 units, 415 units a blood group O positive, 40 day blood group O negative. Saka parisho na tsata shukapa na na ichocho. Asiti netari siro yekutari saka kuti pano kuruwa papa huruwa shukura hapa. Nenge chituma ama timu iduma tatu zuwa nizuwa, duwa ntura ropa. Saka tulukuru zira munuwega wega arumu Zimbabwe ya, anugu na kupa ropa pa neino nguwa. Gasha ajiri ma National Blood Service Office zi mnama zoe, fajoi na siti kana kutunenge kune mobile timu iduma Zimbabwe.
Sangano National Blood Service Zimbabwe, rino wana ropa rekuisa modura re ropa kuneve rujinji, vano papache na uye rino itashirungwa ze kufambari chichaga ropa iri kunjumbo zaka siana siana kunyanya kunuunga na vanu wakawanda pa nguwa imwe chete. Vasaira vati kuvharwa kanga kwakaitwa zvikoro nekuda kwechirwere cheCovid-19 kwange kuchivhiringawo zvirongwa zvavo zvekutsvaka ropa. Mukuru weNational Blood Services Zimbabwe Amai Lucy Marowa vati vari mushishi rekutsvaga madhora ekuAmerica zviuruzana nemakumi masere kana kuti 180,000 yekuti vakwanise kushandisa umagetsi ezuva pamatura avo eropa. Sangano iri pari zvino rakawana zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica 30,000 kubva kubhanga reFirst Capital. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vati sehurumende vanokurudzira kushandiswa kwemagetsi ezuva vachiti zvinobatsira kuchengetedzera ropa nenzira dzisinganyanyodhura.
Magetsi anoshandisa zuva aya yatinoti pachirungu sola anobetsera pakuchengetedzwa kweropa nezvimwe zviwanikwa zvinowanikwa muropa, maproducts ekubva muropa, kuti zvichengetedzeke nenzira dzakachipa uyezve zvinoita kuti matinogara mugare makachena, nemweya wekufema ugare wakachena usina kusviba sezvinoita kana tichishandisa zvinhu zvakaita semadhizeri.
Vamangwiro vatiwo hurumende itoriwo mushisho yekuisa magetsi ezuva aya kuzvipatira zvidiki zvehurumende.
Zvemagetsi aya sehurumende takatozvitangawo kare muzvipatara zvedu zvidiki kunonzi kumadhistrikti nemaprovinsi nemakirinika edu patozara iwo magetsi wayo ezuva. Tinoda kuti arambe achitoparadzirwa achiwedzerwa nekuti zvinotibatsira mune ramangwana.
Vamangwiro vati kushandiswa kwemagetsi ezuva kunobatsirawo mukufambiswa kweropa rakachengetedzeka kunzvimbo dziri kure. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa nezuro vakare nedenda reCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 kubva zvayatanga pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 5,373. Vanhu zana nemakumi matanhatu kana kuti 160 vakawanikwa vaine denda iri nezuro vakare, izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika yose pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe nemakumi mana kana kuti 231,014. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwiri vekodzero dzevanhu vane chitsama nevairatidzira vachida utongo hwejekerere vari mumajeri muSudan mushure mekupikisa kubvutwa kwemasimba nemauto muna Gumiguru. Mumwe wevanhu ava mudzimai anorwira kodzero dzevanhu uyo akazvizvurudzwa kubva pamba pake pakati peusiku. Mudzimai uyu akapedza mazuva ari muusungwa kwake oga, akazopedzawo masvondo ari muchitokisi asati aregererwa zvichitevera kugunun'una kwakabva mupasi rose. Asi vamwe vane uwandu husingazivikanwe vachiri mumajeri munzvimbo dzisingazivikanwe. Gandanga renhau reassociated press rinoti mutungamiri weamerica vajoe biden vari kutarisirwa kushandisa masimba avo nhasi chishanu kufambisa mari ingangosvika mabhiriyoni manomwe emadhora yepfuma yebhanga guru reAfghanistan yakabatwa nemabhanga emuAmerica iyo ichaendeswa kunotsvagira rubatsiro vanotambura muAfghanistan uye kubatsira vakakuvara pakurwiswa kweAmerica musuwa gunyana 11, 2001. Sangano renhau iri rinoti ravana mashoko aya kubva kune mumwe mukuru muhurumende yeAmerica ane ruzivo nezvedanho iri. Mutungamiri wegungano remadzimai reRed Lipstick Revolution, mufundisi Abigail Magwenzi, vanoti vari kuronga musangano mukuru wemadzimai svondo rinouya unonzi Zim Women Do Dubai uchange uriko svondo rinouya rakare muDubai uchibatanidza madzimai anobva pasi rose. Mufundisi Magwenzi vanoti pachange pane vanyarikani vanosanganisira gurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni naamai Tsitsi Masiwa vachange vachitaura pamusangano uyu. Musangano wemadzimai uyu uchaunganidza madzimai anoita mabasa akasiyana-siyana anosanganisira mabasa emaoko, emigodhi, ekurima nemamwewo. Madzimai vachange vachipiwa mukana wekutsvaga mamwe madzimai ekushanda navo anobva pasi rose nemuDubai. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 namufundisi Magwenzi nezvenyaya iyi.
Kunokwandiri kuDubai kune musangano wemadzimai unonzi Zim Women Do Dubai. Yatiri kusanganidza madzimai anobva kudiaspora, zvoreva kuti kana ari muZimbabwean woman anogara kuSouth Africa kana kuUK kana kuRussia kana kwese kwese, tiri kuti ngatisanganei muno muDubai.
Sei mafunga kuti madzimai aya muwanikwe imi muchisangana muDubai pari zvino?
Nekuti Dubai zvavaita in 50 years zvinoshamisa. Inini chai chaiye ndinogara ndichishama every day. Ndobva ndafunga shoko raMwari rinoti can a nation be born in a day. Indozvitenda ini because ndiri kuzviona in 50 years muno mamusina airport chaiyo, but iko zvino kunomhara ndege every 2 minutes. 2-3 minutes ndege iri kumara. It's the busiest international airport in the world. Saka kwakanaka nekuti kunoratidza mudzimai background iyoyo inoita kuti mudzimai aone kuti zvinhu zvinogona kuchicha. Nekuti kunokuijecha chete, asi vanhu vari kuzara kuno jecha rakubhadhara. Handiti tinoti kuZimbabwe zvadirwa jecha, zvoreva kuti zvadhakwa ka. Manje kuno kujecha iroro riri kutobhadhara, nekuti vanhu vanotobhadhara mari. Tinobhadhara kutoenda kujecha nekunofamba mujecha imomo nekunodya kujecha ikoko, zvinonakidza vakazvipakeja zvakanaka. Saka inzvimbo inoita kuti mukadzi kureke pfungwa zvikuru sei maomero akaita zvinhu muno nguva dzino dzeCovid. Saka pamusi wa 15 to the 16th of February next week tinenge takaungana.
Ndiani vachange vari vanyarikani venyu pachiitiko ichi?
Tiri kutsikwa na minister wemadzimai, women affairs, community, small and medium enterprises, mai Stembiso Nyoni. Vanenge vari pakati pedu vachitipakurira zvatinokwanisa kuti tiite vekudiaspora nevanenge vabva kuZimbabwe, kuti kune chikwata chekubva kuZimbabwe chakatosimba chiri kuuya kuti tisangane nemamwe madzimai ari kudiaspora. Ndo platform yatakagadzira iyoyo kutosangana muno muDubai toona kuti tingaite sei, nekuti vamwe muCovid imomo ndobva vari kutobudirira. Ndine mudzimai ari kuya anonzi Dr. Faith Bebe vari mupato redu remadzimai reRed Lipstick Revolution. Vakasumuka panguva yeCovid, vakatumidzira testimony nezimota ravanga vabuda kubva kuUK vachiti ndinotenda netraining kudzidzisana kwatinoita pane maestrata inonzi 8Bs yekushandura maonero mafungiro. Yatinototi bhaibhai amapita, amapita ndo vane kufunga kwekuti hazviite zvakadhakwa zvakapresa zvadirwa jecha. Kwe mumwe mudzimai ari kuti ndinopabuda chete panobudika. Saka amai vava vakazviita paCovid tikaona zvishamiso. Ipo zvino bhizinesi ravo rasumuka, hazvibhadharira zvinhu zvavo, kuzvitengera tiketi ravo remuEmirates repamusorosoro. Vatosumuka vari kuuya kuzosumudzira kana.
Madzimai api achange ari pamusangano wenyu uyu?
Tine madzimai anoita zvekuchera migodhi, tine madzimai anorima, tine madzimai anoita zvekuhodha vachitengesa tengesa. Mudzimai anotoziva kuti pandiri pano pane imwe level iri nani. Saka zvandiri kuita palevhuri yandiri iyi handi zvekungoitira unyoka. Rega ndishande ndidzidze. Iko kudzidza, 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 kudzidza hakuperi. Saka ndobva tinenge tichiita izvo tichisimbisana. Saka takatarisira kuti tina CEO weWomen's Bank Mrs. Mandas Marikanda vari kuuya futi.
Avanga vari mufundisi Abigail Magwenzi, mutungamiri wegungano reRed Lipstick Revolution, vachitaura naMavelas Musanganya weStudio 7 vari kuDubai. Nhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu muZimbabwe zvichambomira kwenguva yakati rebei kuti zvishandise nhandare yeRufaro Stadium zvakare. Izvi zvave kureva kuti zvikwata zvose zvinotambira muHarare zvinenge zvoshandisa National Sports Stadium. Maiche ukariati anotipanya iye.
Mo tauriri wesito fuarare wa Maiche Ochideme. Vano chigaziriso yeru faro stadium kutishike panodiwa neka fufifa nezifa. Yambu miswa nezikonzero zaka siana siana. Vachideme vano chavo. Basare mazuva ese rinosanganisira kugadzirisa mukati menhandare zvimbuzi nezvimwe zvidiki diki riri kuenderera mberi asi gadziriso yepanogara veruzhinji panogara vatori venhau panopfekera zvikwata pamwe nemagetsi munhandare zvese zvambomiswa pari zvino mukuru wekomiti iri kuona nezverufaro stadium vaobet mutonhori vanoti mitengo yezvishandiso yakakwira zvakanyanya munguva yelockdown izvo zvakasiya mari yavaive vakaisa parutivi isakwane vamutonhori vanoti vave kutanga patsva kutsvaga zvishandiso izvo zvisingaitike nezuva kana mwedzi mumwe chete asi vachideme vataurira Studio 7 kuti kanzuro yeHarare yasimudzira basa kugwandura stadium yakabatana nehomo yemutungamiri wenyika kana kuti President's Fund iyo inotungamirwa namuprofita Hubert Angel vanoti vari kutarisira kuti kugadzira nhandare yegwanzura kusvika panodiwa neCAF neFIFA kuchapera nenguva zvekukwanisa kushandisa nhandare iyi gore rino risati rapera kusashandiswa kwerufaro negwanzura kwamanikidza zvikwata zvemuHarare kuti zviungane kushandisa nhandare imwe chete yeNational Sports Stadium Black Rhinos, Caps United, Dynamos Harare City, Herentals neada, dziri kugovana kushandisa nhandare imwe chete iyi. Zvikwata izvi hazvikwanise kushandisa Lafarge nekuti haikodzere kutambirwa nhabvu yePremiership. Uyezve Chibuku Stadium kuchitungwiza nekuti iri kudawo gadziriso yakasimba. Izvi zvamanikidza Black Rhinos kuti ECN National Stadium iyi yakananga kwamutare kunoshandisa Sakuba Stadium kutanga svondo rino pari kudzoka mitambo. Munyori mukuru weBlack Rhinos, Colonel Edward Mutukwa, vanoti havasi kuwana rusununguko rwekutamba mazuva avanoda muNational Sports Stadium nemhaka yekuwanda kwezvikwata zviri kushandisa nhandare iyi. Rhinos iri kutarisirwa kuvhura mitambo yayo muSakuba Stadium nemutambo weLeague neCapes United neSondo. Aka kanenge kave kechipiri Black Rhinos ishandisa Sakuba iyoyi mushure mekunge chikwata chimwe chetecho makore apura chakamboshandisa Rudhaka Stadium kumarondera Rimuka Stadium kadoma pamwe neChinoyi Stadium. Murairidzi wechipembere Herbert Maroa anoti vari kuda kudzora Rhinos pamazuva 1984 na 1987 apo chipembere yakatora mukombe weLeague.
Kusimudza chikwata chedu cheBlack Rhinos tikwanise kupedza mwaka tiri pakanaka tikwanisewo kuwanawo vatambi vanozoendawo pakalenda tiwanewo vatambi vanotengeswa kunze kwenyika uye tiwane vatambi vanomirira nyika.
Black Rhinos ichaenda kunoshandisa nhandare yevhengere kwarusape iyo irogadzirwa pari zvino. Makundano APSL ari kudzoka svondo rino mushure memwedzi wezororo kupa nguva kuhoro jekisimisi nemakundano eAfcon ayo akapera svondo rapera. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kufara kuti veruzhinji vachange vachibhadhara madhora matatu chete kubva pamadhora gumi aimboshedzerwa kuna mitambo iyi.
Isu seZimbabwe National Soccer Supporters Association tikufara zvikuru sane kudzikiswa kwakaita mutengo yekupinda kuti tione nhabvu munhandare. Chatinongokurudzira izvozvi ndechekuti vanhu vange vakabayiwa nhumba dzeCovid-19 kuitira kuti izvo vasakanganiswe pakuona nhabvu.
Mutambo mukuru pamitambo yesvondo rino ndeuyo uri pakati peFC Platinum iyo ine mukombe weLeague uyu neBlawayo Chiefs iyo iri kubaka moto unotyisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Kanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya dzikurwa kwezvikoro kumiswa mabasa kwevarairidzi pamwe nedenda recovid-19. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Sokuizika ndisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 11 Mhlolanja 2022. Ngiphathele Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Imali abayithola ngencane labo bafuna imali ezabenza baphile ngoba ngananzelela ifizi ikhwelile yena utitshela ngenxayele abantwana abafundisayo abantu abakhe ukuthi bafunde labo kusuka kube nzima ngoba imali ayithola ngencane nje tyala vele ngokwakhe imali ifanele ayithole ngoba incane ngapha abantwana labo abafundi
abenhlanganiso yababalisi ama-Organized Rural Teachers Union kati amagqitha abo asekhweze emthethwandaba we-High Court ujaba lokuphikisa ukumiswa kwamanye amalunga abo emsebenzini uhulumende. Ingcetshe ezichungula ezombusazwe zipha imibono ehlukeneyo ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa elibhekisekele Mozambique lamhlanje. Kuhlelo Woza Friday hamba leqembu elicula umdumo owevumba elizibiza ngokuthi yiDubute Warriors. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abenhlanganiso yababalisi ama-Organized Rural Teachers Union bathi amagqwetha abo asebenza phansi kweZimbabwe Human Rights NGO Forum asekweze udaba emthethwandaba we-High Court ngesiphangiphangi lokuphikisa ukumiswa kwabanye ababalisi umsebenzi ngohulumende. Intetho lezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kuza ngesikhathi abogatsha lwezemfundo ye-primary ne-secondary bemise ukusebenza kwababalisi abangazange baye emsebenzini kusukela izikolo zivulwa mhlaka 7 Mhlolanja besithi kabasoke bahole okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Embikweni wokumisa umsebenzi ababalisi laba awethulele intatheli zindaba izolo, umphathintambo ogatsha lwezemfundo ye-primary ne-secondary uDr. Evelyn Ndlovu uxwayise ukuba makungabi lophazamiswa umsebenzi loba uphenyo abangalo kulabo abangayanga esikolo.
Appropriate action will be taken.
Kuzothathwa amanyathelo afaneleyo alukhoni kulabo abazatholakala bengabavimba abanye babo lapho beqhuba umsebenzi wabo wokufundisa.
Umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha amela abe-R2s eyeZimbabwe NGO Forums uDr. Musa Kika ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi bakubone kumqoka ukuthi basize kulolu daba bedinga ukuthi sigenqulwe leso sinqumo sokuhlukunyezwa kwababalisi ngumqhatshi. Isikhulumeli se-R2s uMnumzana Themba Kuye Moyo akathandanga laye ukuveza okuningi ngodaba lwabo asebelukhweze edale.
Sikhangele indlela okuphilisana ngayo kuleli lizwe umqhatshi lezisebenzi sikubona kungabalulekanga ukuba siveze ukuba siyakuyiphi ikhodi lokuba ngubani osimeleli lo nguye simhlaselayo ekhothini uyozabakwazi ukuthi kumele aqonde kuyiphi ikhodi njalo uzohlangana lobani.
Iningi labazali abagoqela uMnumzana Solomon Mguni bathi kubuhlungu okwenzakalayo kumfundo yabantwana kodwa kulilungelo labo ababalisi ukutsho okungabaphathi kuhle.
Imali abayithola ngencane labo bafuna imali ezabenza baphile ngoba ngananzelela ifizi ikhwelile yena utitshela ngenxayele abantwana abafundisayo abantu abakhe ukuthi bafunde labo kusuka kube nzima ngoba imali ayithola ngencane nje tyala vele ngokwakhe imali ifanele ayithole ngoba incane ngapha abantwana labo abafundi.
Ingcweti ezicubungula ezomthetho zithi inyathelo likahulumende lokumisa umsebenzi ababalisi ngoba bekhalaza ukuthi iholo aleneli liphambana lemithetho yelizwe njalo lephula ilungelo loluntu. Ababalisi baqina ngelokuthi bazobuyela kuphela emaklasini uyafundisa uma uhulumende engabuyisela iholo labo kulokho elaliyikho khona ngomnyaka 2018 lamadola yemelika aphezu kwamakhulu amahlanu $540. Imizamo yokufuna ukuzwa ukuthi abezinye inhlanganiso zababalisi ezinjenge Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, le Zimbabwe Teachers Association, ZIMTA, bathini kulolu daba yehlule njengoba incingo zabakhulumeli bazo bezingasatshelwa le milayezo ethunyelwe ngendlela yokukhulumisana yebulenjini eye WhatsApp ingasaphendulwanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zipha imibono ehlukeneyo ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise kwele-Mozambique namhlanje ngemva kokunxuswa ngomunye wakhe umongameli Filipe Nyusi walelo lizwe ukuyahlaziya indaba ezithile ezigoqela ubudlelwane bamazwe omabili kanye lokulondolozwa kokuthola komakhelwane. Udaba olusemqoka lubikwa kuludubo lomumo ongamanga kuhle esigabeni seCabo Delgado kwele-Mozambique okwesatshelwa ukubana kungachithekela emhlobolweni wamazwe wonke awe-SADC. Ibandla elikhulu eliphikisayo elizweni ele-Citizens Coalition for Change lithi ngomumo ongamanga kuhle eZimbabwe, imihlangano enjengale yanamuhla bekumele iqhutshwe ezinkundleni zekulenjini. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Gift Ostalos Siziba utshele iStudio 7 ukubana umongameli ube engamelanga aye emhlanganweni okungaqhutshwa enkundleni zebulenjini ukuze kulondolozwe imali yendleko yokuya kwakhe komakhelwane. Kodwa abe-MDC Alliance bathi uhambo lukaMnangagwa eMozambique luqakathekile ngoba abalisa kulelo lizwe belakho ukungena bezolwisa njalo emazweni wonke asemhlobolweni owe-SADC. Abezanu PF labo bathi ukukhethwa kweZimbabwe kuba lilunga leCouncil yezomvikela kumanyano wamazwe abensundu e-African Union Security Council kuveza sobala ukubana leli lizwe libonwa njengengcwethi kwezokulondolozwa kwezomvikela. Amazwe wonke awe-SADC ukugoqela eleZimbabwe athumela amabutho awo kwele-Mozambique ukuyaphathisa ibutho lalelo lizwe ukulwisana labesi-Muslim abedlulisa amalawulo abalisa esigabeni ese-Cabo Delgado. I-COVID-19 ibikwa ibulele abantu abangaba yisithupha ngokutshona kosuku lwayizolo. Kwafunyanwa abaphezu kwekhulu lengxenye 160 belegciwane leli. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni lakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 kuthi asebehlabe amabili beyizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million abazinkulungwane eziphosa zifike kumachumi athobaminambili 78,272 bahlatshwa ijekiseni lesithathu. Ibandla lezombusazwe leZimbabwe African National Congress lithi kalingenanga kukhetho lwama-by-elections ngoba lifuna ukwethulela uZulu ihlelo zalo lingakaphatheki kwezokhetho elizweni. UMnumzana Timothy Ncube okhokhela ibandla leli uthi bakhangelele ukubana bazakwenza imihlangano emikhulu eyama-rallies kusikhatshana esifitshane esilandelayo esokuziveza uZulu ukwenzela ukubana baziwe ngabantu kungakafiki ukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ozayo. UNcube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi Okwamanje kabakazihluphi ngokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngoMvimbitho lonyaka.
Azange sangenelela ukhetho lwama-by-elections ngezizathu ezithile. Besingekho ready for ukungenelela ukhetho lwama-by-elections kodwa esibhizi ngakho ukhankaso oluka 2023, ukhetho olungenelwa ngo-2023. Sibhizi kakhulu on the ground for ukhetho luka 2023. Ama-by-elections isikhathi sakhona besisincane.
Singathi ke inhlelo zenu zime njani nxa ungasela ke ngamafutshane khona?
Sibhizi senhlelweni zamarala amabili amakhulu. A1 izokwenzeka la e-Papafield Stadium koBulawayo. Eyinye izoba seHarare. EHarare besingakatholi kahle hle ukuthi sobe sikusiphi i-stadium. Kodwa izoba khona yona i-rally ngaseHarare. Sinawo ama-rally azolandela emalangeni ensukwini. Amanye azobe la ema-diaspora. Sikhuluma sicucuzela abantu amaZimbabweans ukuthi bahambe baye ekhaya eZimbabwe bayorejistela ukhetho luka 2023. Akhona futhi amarali kuma constituencies azokwenzeka endaweni ezifana nabonkulumane sokuhleliwe nebacelile imvumo ama-permission ku-ZRP, Mberengwa, Tsivarasekwa, Gwanda. Kuma constituencies nabo ba-ready for ukuthi bakhulume labantu abahlali baseZimbabwe endaweni ezihlukahlukene. Lawo abafuna ukujoyina inhlangano iZenge sithi abaye kuwebsite yethu www.zanc2019.org.
Umnumzana Timothy Chube ukhokhela ibandla leZimbabwe African National Congress. Limuzwe ixoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kulayitho lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections amabandla ehlukeneyo iqalisa imikhankaso yabo okusemthethweni kusasa. Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ibutho lakho leBurkina Faso mhlaka 24 zibandlela lagenqula uhulumende kamongameli Rotsmart Christian Kabore lasusa bonke ababemsekela lalabo ababekudalela ephalamende. Lathi akusasetshenziswa isisekelo sombuso welizwe njalo lavala ngqi imingcele yelizwe. Ukuhluthunwa kwentambo zombuso kwethulwa ngucaptain Steve Sore Keda Wagdrugu owathi lokhu kwenziwe ngenxa yokuthi uhulumende wayengasalaleli abantu njalo esehluleka ukuvikela uZulu. Ngu-Lieutenant Colonel Paul Henry Dambiba nguye owathatha isikhundla somkhokheli welizwe leli. Umanyano we-African Union wafakela izithezo zenotho labo abahluthuna intambo zombuso zizasuswa nxa eleBurkina Faso selilohulumende kaZulu. Umanyano we-Economic Community of West African States kumbe ECOWAS waxotsha ilizwe leli kunhlanganiso le. Okwenzakala eBurkina Faso kwakufana lalokhu okwenziwa libutho eMali lakweleGini. Elemelika lisekela okwenziwa yi-African Union le-ECOWAS. Lithi inhlanganiso lezi zizama ukuthi amazwe akhokhelwe ngabantu abakhethwe ngoZulu haji ibutho. Inhlanganiso ye-United Nations High Commissioner for Refugees ithi udlakela olwenziwa ngamaqhatha akhokhela awe-Islamic State le-Al-Qaeda soludale uhlupho olumangalisayo eBurkina Faso usobulewe abantu abaningi okumangalisayo kwaba labedlula isigidi lengxenye 1.5 million asebebaleke emzini yabo. Sekwabulawa lamasoja kakahulumende angamajumi amahlanu 50 kwizwekazi leSahel. Uhulumende wakwele Melika uthi loba nje kukhanya engani ibutho kweleBurkina Faso selilandela isisekelo sombuso welizwe kumele uZulu azibuse kwenzela ukuba kube lenguquko lengqubekela phambili
kulelo lizwe. Elemelika leti kumele kukhulule uGabore labanye bakhe abavalelwa kusanda kuhlutinwa intambo zombuso kwele Burkina Faso.
Lolo ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Kwenze midlalo isiphendulile imidlalo yenguqu yesigaba esekhasolaga Premier Soccer League kulimpela viki ngemva kokudedela umncintiswano we-Africa Cup of Nations owe-AFCON. Kubika intethelo zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ngizonto kulo mdlalo ogobhozisa amathe ozakuba phakathi kweqembu leBulawayo Chiefs kanye leFC Platinum enkundleni eluveve. Iqembu leChiefs lingene emkambo lathe ngabadlali abambalwa, njalo umqeqeshi walo Nelson Teroso uthi udlala leqembu okuyilo eliphethe isicoco seligi kuza bapha ithuba lokuba bebone ukuba sebeqine kangakanani.
Lo mdlalo ngumhloliso omkhulu kithi, njalo uzasenza sibone ukuba sikuzinga liphi nokuthi kuyini okumele sikwenze ukuba sithuthuke njengeqembu.
Abanye babadlali abathengwe iqembu leBulawayo Chiefs ngabakade bedlalela iqembu leFC Platinum eminyakeni edlulileyo, njalo omunye wabo ngumdlali obeyingxenye yeqembu labesidlisa elimela isizwe lama-Warriors uCalvin Mathongwe.
Hayi, sengiphendulile ngapha sokusekhaya manje, so lami ngiyakujabulela ukubana ngibe ngomunye wabeqembu leBulawayo Chiefs. So umnyaka lo sebe sikhangelele ukuthi lathi sizayenza kuhle, ngathembisa ukuthi amadlali azaba ngcono kakhulu, njalo kulokhu lathi sizayenza.
Abanye babadlali asebeqembu leChiefs abake badlalela iqembu leFC Platinum ngababalisa uPerfect Chikwende kanye lamawele akomoyo uKelvin Elvis. Imidlalo yona iqala ngomgqibelo lapho iqembu leChicken Inn elizamukela khona le10x enkundleni eluveve. Umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uthi yena bazazama ngamandla wonke ukuba bathole yomithathu imiklomelo.
Important to start the 2022 on a positive note with a win.
Kuqakathekile ukuqala umnyaka kuhle ngokunqoba, yikho siza kula kanzima ukuba sithole imiklomelo emithathu. Asikho ukuthi sikhangelela phansi iqembu esidlala lalo, siyakwazi kumele sibahloniphe, kodwa singangena enkundleni kumele sincintise ukuze sinqobe emdlalweni wangomgqibelo.
Komunye umdlalo wangesonto, iqembu leBlack Rhinos lizahlala leCape United nasesakubva. Imidlalo yemithathu imidlalo eyadluliselwa phambili nyakenye. Imbangela kuyikuba amaqembu lawa ayelabadlali kanye lenkokheli ababetholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba neqembu elicula udumo owerumba elizibiza ngokuthi yiDubuse Warriors, liphethe isingili yalo entsha ekhuluma ngothando. Isihloko salingoma sithi uthando eqiniso. Umthungameli Ngomo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sebekwenzile njalo abafana beDubute Warriors. Nansi isikhulumeli seqembu uGreyton Chuma.
Isingle trick yethu le iguquzeka kakhulu abantu ethandweni ukuthi bebe njani, bebe leqiniso, ngoba abanye abantu bayalimala kakhulu uma umuntu ethe wathola umuntu wakhe ebengacabangeli ukuthi into le angayiyenza, bese emthola maybe bembambile ekhoneni, njengoba nje sithi emthola ngasekhoneni ecombola lo dola. Into yakhona noma engabe sehleli lamanye amadoda kuxoxa ezinye indaba, uyabe engakhululeke cangu ukuthi yesh umuntu lwana ngomeza mthola futhi sizenze lokho.
Then lidonse ukunganani emculweni Chuma?
Sesihambile impela mdala wami sesilamadla lade afika 7 lesindli track nale esikhiphe manje kukuthi le collaboration sile Dubia Masters ikhona ingoma esayikhiphayo eCorona last year sazokholaborata futhi sasingamabend awu-6 lapho esasilabadala laphana uDalasi lo mdala uCharles Zwane indolani Super Sounds lo mxolisi uMr Bones le Dubia Masters noProsper Bafana ilozini ekhona kwakuthiwa abahlahla
umculo wenu.
Ingoma zethu ziyatholakala ku YouTube channel yethu Dubute Warriors Official. Ungabhala kwaphana ku YouTube channel uthi Dubute Warriors Official ziyaphuma zonke ama album ethu. Abantu bangena khona phana be subscribe ku channel yethu kompa bazidlale na ku Spotify ziyatholakala futhi.
Abalandeli obachiyela wapha manje.
Itaya abalandeli abaxhase abaculi ngokubathengela umculo oyiwona wona bengathenga imikhopo behambele lamashows bakhona abanye abayenza amashows ekhaya khona le baningi baningi phela hayi behambele khona yabo
namanje umoya wami sasebani iziyo yakhe alimala manje lekhona manakamjala
Thank you.
Kanye lezinye zezindaba ebezikhokhela abenhlanganiso yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union bathi amagqwetha abo asekweze emthethwandaba we-High Court udaba lokuphikisa ukumiswa kwamanye amalunga abo umsebenzi nguhulumende. Iincwadi ezicubungula izombusazwe zipha imibono ehlukeneyo ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise kwele Mozambique namhlanje. Kuhlelo Woza Friday namhla besihamba leqembu elicula umdumo owerumba elizibiza ngokuthi yiDubuti Warriors. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uProphetess Jeremiah nesithi mpelasonto elithukela. Abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lebakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.